Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechishanu kukadzi 7, 2025. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vatungamiri venyika dzemusadik nedzekumabvazuva kweAfrica vosangana mangwana kuzeya nyaya yehondo iri muDRC. Vashandi vakawanda mumabhanga nemuzvitoro zvikuru vorasikirwa nemabasa. Botswana ine urongwa hwekuwandudza bumbiro remitemo yenyika iyi kuitira kuti rurimi rweshona rutambirwe serumwe rurimi runotaurwa munyika iyi zviri pamutemo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vatungamiri venyika dziri muSadik nedunhu renyika dzekumabvazuva kweAfrica reEast African Community kana kuti EAC vari kusangana mangwana muTanzania kuti vazeye nyaya yehondo iri muDRC iyoyo pakuti nyika dzakawanda dzemuAfrica dzinetsane. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanova sachigaro weSadik uye mutungamiri weKenya vaWilliam Ruto vanova sachigaro weEAC ndo vari kunze neSadik vachanga vachibatsirana kutungamira musangano uyu. Nhasi gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaAmon Murwira uye mukuru wemakurukota kana kuti Prime Cabinet vaMusalia Mudavadi nhasi ndo vanga vari masachigaro emakurukota asangana kukurukura munyaya yeDRC vachigadzira nzira yevatungamiri pamusangano wemangwana. Mumusangano uyu vamurwira vati zvakakosha kuti nyika dzemuAfrica dziite mubatira pamwe kugadzirisa matambudziko adzakatarisana nawo. Vamurwira vati zvinorwadza kuti vanhu zviuru mazana mana kana kuti 400,000 havachina pekugara nekuda kwekurwisana kuri muDRC. Mutungamiri weDRC vaFelix Tshisekedi nemutungamiri weRwanda vaPaul Kagame vati vachapinda mumusangano wemangwana uyu. Rwanda ine mauto muDRC ari kubatsira vakapandukira hurumende vechikwata cheM23. SADC ine mauto kubva kuSouth Africa, Tanzania neMalawi. Asi Malawi yave kuti ichaburitsa mauto ayo. Mukusiya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vari mukuru weMedia Center vaErnest Mudzengi.
Izvi zvinonetsa zvekuDRC. Nekuti mukatarira muchaona kuti misangano mizhinji yaitwa izvo zvitaa nemakore anorarika gumi tichingova nematambudziko akafanana emuDRC. Chokwadi ndechekuti matambudziko omuDRC akadzika zvekuti kuti angagadziriswa nezuva rimwe handibvumi.
Ko sei zvichinetsa kugadzirisa zviri muDRC muri kuti kwane makore kuine hondo iyi?
Nyaya iri muDRC ndeyekuti matambudziko eDRC anobva kure. Matambudziko anobva munyaya dzeupambi hwefumi hwakaitika kana kuti munyaya dzekutorwa kwakaitwa nyika dzemuAfrica nekunyika dzekuEurope. Saka tikatarisisa tichaona kuti zviri kuitika muDRC kuramba tichienderera mberi kuri kuitika nokushetwa kwoufumu hweAfrica. Mukatarisa muchaona kuti pane makambani ikoko arimowo muDRC. Mukatarisa muchaonawo kuti dzimwe nyika dzemuAfrica dzinodawo kupamba, dzimwe dziri kutonzi dziri kutengesa zvicherwa zvisingawanikwi munyika madzo, kureva kuti vari kuzvitora kubva kuDRC. Saka nyaya iripo napa ndeye kuti pane humbimbinduka hukuru hwatingati hunobva mune iya inonzi colonial era huchienderera mberi panguva iri kunzi Africa yasununguka, iyo isina hayo kusununguka panyaya dzezvofumi.
Totarisawo nyaya yekuti vanhu vakawanda vari kunzi neUnited Nations vafa. Ko veUnited Nations neAU pane zvavangaitewe?
United Nations yanga ichizama mukatarira, mutaona kuti kwakaitwa musangano weSecurity Council ukambotauravo zvakataurika, asi muchaona kuti vachisekedhe mutungamiri weDRC akatonetseka achiti venyika dzose dzepasi rino vanenge vari kukundikana, havana zvavari kunyanya kuita. Ndozvakataurwa navachisekedhi, kureva kuti nyaya dzachona United Nations dzinenge dziri kuiremera. Apa tatarisa kuti vomuAfrica kuda vachataurirana vakabudisa chinobuda hatizivi.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vari mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi vari parunare muHarare naBlessing Zuluwe Studio 7. Mutevedzeri wemunyori mukuru wesangano rinomirira vashandi vemumabhanga reZimbabwe Banks and Allied Workers Union kana kuti Zibau, vaShepherd Ngangu, vanoti vari kuita misangano nevakuru vemabhanga kuti vadzidzisewo vashandi nezvekushandisa michina yechizvino zvino kana kuti artificial intelligence kuti vashandi vasarasikirwe nemabasa. Izvi zvinotevera kuziviswa kwakaitwa nebhanga guru munyika reCBZ kuti rave kumisa vashandi mazana mana mabasa nekuti rinenge roshandisa michina. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zuluwe Studio 7 abata vangangu.
Ndizvo zvochaizvo kuti vashandi mumabhengi vari kurasikirwa nemabasa. Zvazvinezvi bhengi guru reCBZ rine vashandi vanosvika 1500. Yava kuritsenga vashandi vanosvika ivo 347. Pa347 ipapo vanodarika mazana maviri vanenge vari nhengo dzeunion yeZimbabwe. Saka idambudziko guru rauya vashandi vemubanking sector.
Ko ivo vemabhanga vari kupa zvikonzero zvei zvekumisa vashandi basa?
Ivo vanoshandirwa vari kuti vakuda kushandisa michina yachizvino zvino, uyezve vachida kuita restructure kuti maprofits avo anenge anoita nga ari nani. Saka ndoo dambudziko rauya mubanking sector irori. Harichiro bhengi rega raita process iyo, tinoona kuti kumashure zvakawirwa zvakare nemadambudziko akafanana naiwavo kunana ZB nekunana First Capital. Uwandu zvino hwevashandi varasikirwa nemabasa anyanya kuwanda zvikuru kuCBZ mukati megore rino. Hatisati tambozviona zvekuti vashandi vakawanda kudaro vanorasikirwa nebasa kamuchete. Kazhinji kacho kana zvichiitika zvinoitika zvikamu. Saka panguva inei vari pakati pekukurukurirana kuti vanowirirana here, uyezve zvavanowirirana kuti zvinozopiwa semiripiro kana vari kuenda zvinenge zvakamira sei.
Imi muri kumbotaurawo here naivo vakuru vemabhanga ava nenyaya yekugumura vashandi vachiti varida kuisa mishina nezvimwewo izvi?
Hongu, isusu sebazi rinomiririra vashandi tinotokurukura navo tichionesana navo kuti nenguva vanenge vachifanira kuti vatsvage nzira yekudzidzisa vanhu mabasa kuti vakwanise kushandisawo michina yachizvino zvino yachiasi vachiramba vari pamabasa. Uyezve tinoona kuti imwe nguva vanhu vari kurasikirwa nemabasa kana kuti vanhu vamiswa mabasa vanenge vari vanhu vekuti mabasa avo haasi kupishwa, anoramba aripo. Zvakafanana nemabasa akafanana nemabhiritera, mabasa iwayo anoramba aripo, asi tiri kunzwa kuti vamwe vematera iwavo ndo vamwe vanenge vakamiswa basa. Saka tee tichitarisira kuti tione kuti vanhu vadzidziswe mabasa kuti vaitewo mabasa vachishandisa mishina inenge iri kwenyu. Saka ndozvimwe zvezvinhu zviri pakati pehurukuro dziri kuitwa pakati pevari kunzi vaende neunion pamwe chete nevanoshandirwa vacho vekuCBZ kuona kuti pane here zvinogona kuwirirano, kana pasina pochizoonekwa kuti zvoitwa sei kuenda kumberi.
Vanga vari mutevedzeri wemunyori mukuru wesangano rinomirira vashandi vemumabhanga reZimbabwe Banks and Allied Workers Union vaShepherd Ngangu. Zvichakadaro, vezvitoro munyika vamisa vashandi vanodarika chiuru chimwe chete mabasa. Izvi zvinotevera kuvharwa kwezvimwe zvitoro zveOK, Choppies neN Richards. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanonzi vakatodimburira zororo ravo panzira kuti vaedze kugadzirisa nyaya yekusamira zvakanaka kwezvinhu munyika munyaya dzezveupfumi. bazi rezveupfumi riri kuedzawo kudzika mitemo yekudzikamisa upfumi, asi dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti uku kwave kuyeuka bako mvura yanaya. Vateereri, tave kukwanisa kukupai nhau dzedu pavoa shona WhatsApp channel yedu uye nepafacebook page mazuva ose. Kana muchida kubatana nesu padande mutande reWhatsApp, vhurai WhatsApp yenyu moenda pakanzi updates, motsvaga pakanzi voa shona, motifarira kana kubaya follow. Kune vanoda kushandisa link, munokwanisawo kuenda pafacebook page yedu yevoa shona patinokupai link yeWhatsApp channel yedu. Govana ine vamwe nhau dzestudio 7 dzinotema dzisina divira dzakarerekera. Botswana ine hurongwa hwekuvandudza bumbiro remutemo yenyika iyi kuitira kuti rurimi rweshona rutambirwe serumwe rurimi runotaurwa munyika iyi zviri pamutemo. Shingirai Madondo anotipa nyaya inotevera.
Urongwa uhu hwakatanga mwedzi uno nekunzwa pfungwa dzevanhu pamusoro pekuti mutauro werurimi rweshona runge ruchishandiswa munyika iyi zviri pamutemo. Mushure meurongwa uhu kupera kwemwedzi uno, pari kutarisirwa kuti pombwe bhiri rekuvandudza bumbiro remutemo muBotswana kuitira kuti mutauro weshona unge uchicherechedzwa zviri pamutemo muBotswana. Gurukota rinoona nezvematunhu nezvechivanhu kana kuti Minister of Local Government and Traditional Affairs vaKitlanifile Mutsekwa vanoti hurumende yeBotswana yakaona zvakakodzera kuti rudzi rwechishona rucherechedzwo zviri pamutemo. VaMutsekwa vanoti kuva nebumbiro remutemo rinoremekedza mitauro inoshandiswa munyika iyi inzira yakanaka inogona kudzivirira hondo yemarudzi munyika. Vakawanda vanotaura rurimi rwechishona vari kutambira urongwa uhu nemaoko maviri. Mumwe vanhu ava vanogara muBotswana ndivaTobias Yamadziripi, avo vanotungamira vanhu vanotaura shona mumusha weSimotswane uyo ari pedyo neguta reFrancis Town.
Population yawanda yawanda imo muno muchero kungotaura shona uri pauri munhu anotonzwa kuti uri kuti chii even ari mutswana kana kuti ari chii.
Mumwe mugari wemumusha weMandunyane uyo ari pedyo neguta reFrancis Town amai Victoria Sakurombe vanoti urongwa uhu ukabudirira uchabatsira zvikuru kuti vana vavo vazive rurimi rwamai vavo.
Sito zvitambira zvakanaka kuti vana vedu vangadzidziswa vechishona vari muBotswana, nekuti ezvino zvano vedu havazivi kuti vanhu vakuru unosvika womukwazisa neruoko kutanga womuti kwazvai, wopfugama pasi wombera kuti makadini, havazvizivi.
Asi mumwe mubereki amai Primrose Chirikure vanoti vana vazhinji havadadi nerurimi rwamai.
Pane pamwe patinototadza especially mumakombi kana mumashopu kana patinototadza kutotaura dzimwe nguva tongonyarara wakadai kuti uchizeza kuti ukanzwa tinotaura tonotonzi muZimbabweni. Saka shona totoida zvakanyanya, tinotoikurudzira kuti dai yanga yadii yakwanisa kuti vana vedu vaidzidzawo nesuwo taitaurawo.
Vanhu vanotaura rurimi rweshona ava vanowanikwa mumisha iri mumiganho weZimbabwe neBotswana kumaudza nyemba kwakadziwa kumabvazuva enyika iyi vanofungidzirwa kuti vakatanga kugara muBotswana ma1951. Parino zvinofungidzirwa kuti chikamu chimwe chete kubva muzana kana kuti 1% yevagari vemuBotswana ndeverudzi rwechishona. Bumbiro remutemo muBotswana rinocherechedza mitauro inoti sikalaka, simwaketsi, simwatu, sikatla, sekalahadi, sibirwa, sitswana nesurolong pamwe nemutauro wechirungu. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization kana kuti UNESCO yakaparura urongwa hwemakore gumi wakanangana nekucherechedzwa kwemitauro yakatarisana nekuparara pasi pechirongwa cheInternational Decade of Indigenous Languages. Rikuitwa neBotswana izvi zviri mugwara reUNESCO rekuzadzisa donzo reInternational Decades Town Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Gurukota rinoona nezvekudzivirirwa kwenyika muIsrael vaIsrael Cards vaudza mauti enyika yavo kuti vatsvage mazano ekuti vanhu vemuPalestine vari muGaza vari kuda hawo kubva mudunhu iri vabude vachienda chero kunyika inenge ichida kuvatambira. Vakatsi vati vari kutambira zvakataurwa nemutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump zvekuti Gaza isave pasi peHamas. Asi vakawanda vari kushora zvikuru mashoko avaTrump kusanganisira United Nations. VaTrump vave kutiwo chavanoda ndechekuti Gaza ivakwe patsva, vanoda kuramba varimo vachigara asi vanoda kubva vachienda kune nyika dzinoda kuvatambira vachibuda. Mashoko anotevera anoratidza maonero ehurumende yeAmerica. Sehumwe hweurongwa hwavo hwekuedza kwavo kudzoreredza kuzvitonga kwenyika pamusoro pemiganho yeAmerica, mutungamiri wenyika vaDonald Trump vakasaina mutemo wechimbi-chimbi unotara kuti kuwedzerwe zvizere kushandiswa kwenzvimbo inochengeterwa vabva kure kana kuti Migrant Operations Center iri pakamba yemauto yeNaval Station kuGuantanamo Bay. Vachinyora, vaTrump vakati kuwedzera kushandiswa uku kuchapa imwe nzvimbo yekuchengetera vasungwa vanoparadzi mhosva vanobva kunze kwenyika vari muAmerica zviri kunze kwemutemo. Pamusangano nevatori venhau, vaTrump vakati kune mibhedha zviuru makumi matatu muGuantanamo Bay yekuchengetera vanopara mhosva dzakaipisisa vanobva kunze kwenyika vanoda kukanganisa zvizvarwa zveAmerica. Vakati vamwe vacho vakaipisisa zvekuti havavimbe nenyika dzavanobva kuti dzingavachengete nekuti havadi kuti vadzoke zvakare muAmerica, nekudaro vachavaendesa kuGuantanamo Bay. Jeri rinochengeterwa vanobva kunze kwenyika paGuantanamo Bay rinoshanda zvakasiyana nejeri remauto rinochengeterwa vanopfurikidza mwero. Kubva muna 1990, jeri revekunze iri ragara richishandiswa zvakanyanya kuchengeterwa zvizvarwa zvekuHaiti neCuba zvinobatwa mugungwa. Chivakwa ichi changa chichishandiswawo zvakare munyaya dzerubatsiro kune vanotambura nekununurwa kwevanenge vawirwa nenjodzi. Mutauriri wemuzinda weWhite House, amai Caroline Levitt, vakati mutemo wechimbi-chimbi uri pamusoro peGuantanamo unobata matanho akambotorwa navaTrump ekuchengetedza miganho yeAmerica nekuburitsa munyika vekunze vari kuparadzi mhosva vari munyika. Amai Levitt vakati vanoziva kuti vane dambudziko nepekuchengetera vasungwa muAmerica, nekudaro mutungamiri wenyika vanoona sekunge Naval Station iri paGuantanamo Bay ndiyo nzvimbo yakakodzera. Vakati vanobhadhara mitero vagara vari kubatsira nemari nechakare vachiti nzvimbo iripo. Vakabvunza kuti sei isingashandiswe. Vakati gurukota rezvekuchengetedzwa kwenyika riri kushanda nezvazvo sekutaura kuno. Vachibvunzwa paterevhizheni, gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika vaPete Hegseth vakati Guantanamo ndiyo chaiyo nzvimbo yakakodzera pabasa racho. Vakati iyi inzvimbo yekuchengeterwa kwevanhu kwenguva pfupi uye ragara ritori basa reNaval Station paGuantanamo Bay kwekuti vanogona kuwedzera zviuru uye makumi ezviuru kana zvichikodzera kutamisa zvine hunhu vekune dzimwe nyika vari munyika zvisiri pamutemo uye kuvadzorera kunyika dzavakabva nenzira kwayo. VaHegseth vakapika vachiti zvakwana, nekudaro vave kudzoserwa kumisha yavo. Vakati Guantanamo Bay ndiyo nzvimbo yokupfuura nayo yakakodzera yekumbochengetera vakaipisisa vacho vose kusvika vadzoserwa kunyika dzavo, idzo sezvakajekeswa nemutungamiri wenyika vaTrump dzinofanirwa kunge dzakagadzirira kuvatambira munguva pfupi inotevera. Ayo anga ari mashoko anoratidza maonero ehurumende yeAmerica andakuverengerai. Muchikamu chatinotarisa zviri kuitika muno muAmerica, mutungamiri wenyika vaDonald Trump vanoti vachanga vachitemera dare reInternational Criminal Court zvirango zveupfumi nezvekufamba pamusoro pekuferefeta kwarinoita zvizvarwa zveAmerica uye shamwari dzenyika iyi dzakaita seIsrael. VaTrump vakambotemera zvakare dare reICC iri zvirango mugore ra2020. Mukuzeya nyaya iyi, Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 Abata mukuru wesangano reAll Hands on Justice Advocate Kennedy Masie kuti tinzwe maonero avo.
Zvino zvingapi yatingati confidence mumasangano anodefenda yatingati kodzero dzevanhu pasi rese. Zvatoziva ICC pachirugu iglobal court and e-court iripo in terms of the UN charter. And tinoziva zvekare kuti America neyo Israel hazi mamembers eICC yayo. And pave nenguva vanhu vachikuruzira America neIsrael kuti ive mamembers eICC kuti at least nyaya dzekodzero dzinenge dzichiitika pasi rese dzive dzichionekwa nekoti iyoyo kuti at least kune dzimwe nyika kuchiri kuumbiridzwa atingati mademocratic tenets kama structures vavewo vachiziva kuti kana vakatyora kodzero dzevanhu kune court iri kumusoro ikokoko inokwanisa kuve ichiona and ichigadzirisa nyaya idzodzo.
Tinoona kuti vaTrump vakambozviita zvakare mugore ra2020 kupamba vachiita izvi, munoona zvichizofamba sei?
Ndiona senge effect yeizvizvi inoonekwa kunyika dzichiri kudevelopa atingati masystems edemocracy. For example, kuti kana pane atingati third world countries anenge achiona zvinhu zvakadai so zvichiitika ende zvichiitwa zvekare nenyika dzinofanirwa dzichiona atingati kufambidzwa atingati human rights munyika internationally, zvinhu zvisingapi confidence kuti nyaya dzemakodzero dzevanhu dzingabve dzichibatwa nemazvo kana dzakaenda kumainstitutions dzakaita sana United Nations.
Tinoona kuti iro dare guru repasi rose reInternational Criminal Court riri kuti riri kushora zviri kutaurwa navaTrump izvi. Munoona vaTrump vachizozvitambira sei?
Ndoni senge vangave vachiita serious avo nekushorwa kuri kuitwa decision yavo, because panguva iyi yatikuona yapfuura tikuona kuti pane matanho avo ari kuita ari kutsorwa zvekare nevanhu, but achingozongozoitwa. Saka nao kana pachizongozoitwa zvinhu zvakadai sezvokuti vanhu vanenge vakaita mainvestigations yayo ende uyezve matanho anenge akaitwa at least ne yatingati global court iyo inenge ine vanhu vanenge vachinzi hakuna kwavakarerekera vachizopuwawo zvekare masanctions, zvinhu zvisingainspire confidence. And uyezve I think zvinhu zvicharamba zvichingosvorwa kusvika vaTrump vachinzwa pfungwa dzavo.
Vanga vari mukuru wesangano reAll Hands on Justice Advocate Kennedy Masie vachitaura naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7 vari muDallas kuTexas muno muAmerica. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Masikorasei kumasikorasei Studio 7. Maonero angu ndokungoti zvokutaura nezvamatongere enyika zvevanhu ava kunongova kutandadza kana kuti kudla kwenzeve, nokuti hapana chavanoporomisa chinobuda kana hwani. Vanongotaura chete semapolitician, plus ivo vanoita sekuti vanotaura kuvanhu vasinavo kufunda. Saka munhu wese anongoziva kuti chinonzi politician chii, kutaura nhema, kutaura zvisingaitiki. Nokuti izvezvi kana hurumende yeBotswana yava kudududza, but iye yakataura ichiti hurumende yangu yapinda haisi kuzosunga zvizvagwa zvokune dzimwe nyika kana kuvadhipota, asi nawo vakutanga kuti kwanzi vanoparadza mhosva vanodini. Unongoona kuti izvo mapolitician, hapana kana demokirasi iripo.
Geza ngavavhundunyure kwavari koko, ngavavhundunyure kwavari koko. Imbavha idzo. Saka munhu anga singonda taura chokwadi ndozvaanga musungire kunova kumudzinga chiti hasi muzano PF nekutaudza chokwadi. Handi vakatanga nazvo, vakadi kusunga vaya vakatanga kuchikora bumbiro remutemo vaitwa iyi bumbiro remutemo ngari vandudziwa. Handi vaida kundisa nyaya yacho kukoti vakaregere kuvasunga. Nazvo vakutaugwa naGeza akupikisa nazvo achiti hatizvidi. Pamberi naGeza ngaapinde nawo imomo aaudze chokwadi, ndichamusapota, tichamira naye. Mwana wekwedu wekusanyati George Tour the big dog Maturi.
Studio 7 up. Dama kwasi kuerengova message yedu. Ndini God knows best. Chero angapinza chiwenga, makudo amwe akafanana, vanhu vakafanana, ane pfungwa dzimwe, maburu anofure pamwe chete, kungotunga nhau dzemudanga. Munhu tirikutoda chaipo ndichamisa. Dai uyo Geza akwanise kumirana chamisa kuti chamisa apinde pachigaro, ndozvinodiwa nevanhu. Wabaya kune munhu akavhoterwa, ana hlabangu izvo, uchade kuteererwa murume. Isi tinongode chamisa.
Jacob Mafume wakutotora Harare kuita musha wako. Kita zvaunoda neHarare, kita kunge musha wako chaiwo chaiwo waunoita madiro acho china. Asi nhaye vana veZimbabwe especially vagari vemuHarare, makambonyanya kupfava zvakaita seiko zvokutarisa Jacob Mafuma achiita zvaari kuita izvi? Ungawani mabasa wakana achipinda munhu achipinda basa anopinzwa navanhu, oyo rake raakambopinda rasingagoni kuti angabviswa pabasa ipapo rakamboita sei? Huori huori mastend ari kuvaka dzimba dzaanoda dzekitira remangwana revana vake, asi muri mangwana revana venyu ndo dzimba dziri kuputswa dzamuri kuvaka, ndo majura ari kuputswa muri kuvaka, makangotarisa musina action.
Andopa Studio 7 namukoma Jonga mamukaseri endoda kuti nhau yageza iyo. Ko munodini kumbointerview wageza yega timbonzwa iyegeza maonero ake kana kuinterview avanhu veze vasina nebasa imbointerview iyo mahovheti vakarwa hondo timbowanzwa vachizitaura.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri veStudio 7. Muchirongwa chedu chemagitare chosvondo rino tinokupai hurukuro nemuimbi ari kusimukira mumusambo wesungura Chris Million Masocha, uyo anoimba nechikwata cheLive Wire Band. Chris ane damba refu idzva rinonzi Haribude Wakamirirwa. Ngatinzwei hurukuro yaaita naIvans Zininga weStudio 7.
Inini zvemagitare ndakazotanga mugore ra2017 ndopandakarekodha album rekutanga, asi magitare chinhu chandakazvarwa ndinacho mumiri zvekuti even composing my songs ndakatanga kukomboza masongs ndichiri very very young.
Vabereki vehukama hama neshamwari vaitiwo kudini muchitanga kurova magitare?
Inini hangu pandakazotanga magitare vabereki vangu vanga vasipo, asi tichikura munhu aindingarija mai vangu.
Tambirwa sei mimhanzi yamuri kukwenya iyi muchaunga uku?
Music iri kutambirwa zvakanaka, and ndinotova kuti kuzoimba kwandakaita inini muna 2017 chiburisa kwanga kwangu kuzadzisa shungu dzangu padzanga dziri dzekuti inini ndakakura ndichikwa kuti inini ndofanira kumbomira pamberi pevanhu.
Ko matambudziko amunosanganawo nawo ndeapi muchigemu ichi?
Sevaimbi vachiri kusumuka, machallenges atinawo akatoti wandei. Since ndisiri kugara muZimbabwe munovandowo munonyanya kurira music yedu. Machallenges atusangana nawo ndeairplay. Ndofunga kuairplay uku kuri kuitwa chinonzi mwana wouku anodya ndearipo. Kana uri kure zvinhu zvako hazviriri, unotofanira kugara uri padhuze uchizvipusha chero project racho rakanaka sei.
Vanoda kukuhayai, kushanda nemi, kutaura nemi, kuteverawo mimhanzi yenyu yamuri kuridza iye, pi mimi vanokubatai kupi?
Vanoda kutibata isusu paFacebook munosecha for Chris Masocha. Chris yedu isusu na CRIS. Then muri paFacebook ipapo tine page redu rebhendi rinonzi Live Wire Kings Band. Instagram tiriko futi Chris Masocha. Toenda futi paTikTok munotiwana futi sa makasecha Chris Masocha munotiwana futi. YouTube channel yedu yakanzi Chris Million Masocha. Kune vanenge vachida kutibata direct panumber +27607352420.
Chitipai kamwe chete, was a Friday, timborova magitare.
Kamboka dobuda yako mdariro mzara nasi, ndikanonzi manduwe erika kudaro.
Manzwa hurukuru yaitwa naIvans Zininga weStudio 7 naChris Million Masocha ari parunare kuPretoria muSouth Africa. Musakangana waLive Talk apo tiri kutarisa nezvekurasikirwa kwevanhu nemabasa nekuda kwekuvharwa kwezvimwe zvitoro pamwe nemabhanga. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndikusemi naGibbs Dube.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolesihlanu mhla 7 Nhlolanja 2025 ngoCape Stove. Endabeni zethu namhlanje.
Sinethembu ukuba nawo soze kufike ukuthini iRwanda neSouth Africa kugcine kulwisana.
Uqhutshwa umhlangano weSADC le-East Africa Community wokuhlolisisa impi esabekayo kwele DRC. Abaphikisayo bathi kumele abantu beZimbabwe bengavumi ukuba uMongameli Emmerson Mnangagwa eqhubeke esembusweni kungafika umnyaka ka-2028. Sizalethulela ezomculo kuhlelo Woza Friday. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ukuthwa umhlangano weSADC le-East Africa Community okuhlolisisa impi esabekayo kwele DRC. UMongameli Emmerson Mnangagwa ngomunye wabakhokheli abasemhlanganweni lo eTanzania namhla okuhlolisiswa khona okulwisana kwabahlamuki be-M23 lebutho le-DRC. I-M23 isithuthune idolobho leGoma njalo ithi lakho ukuyahlasela eKinshasa. Umhlangano lo ukhokhelwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa lo mongameli William Ruto onguye okhokhela umanyano we-East Africa Community. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana Mlungisi Dube olandela ezombusazwe ezimele.
Hayi, mina ngibona ngathi udaba lolu ludaba ongathi lunzima kakhulu ngoba sibe sibona esingathi kunews la ama-analysts labanye abakwaziyo ukuthi kuhamba njani bekhuluma ngendaba yokuthi ukulwa lokhu kubangelwa ukuthi uhulumende we-DRC uvalela phandle abantu abanye abe-DRC abohlobo abahlobene labe-Rwanda besithi asiyobakhonapho bebavalela phandle amathuba okwenzela kube lokulwa lokhu. Njalo sike sazwa umongameli we-Rwanda uKagame ekhuluma ukubana indaba le ekhona e-DRC M23 abantu be-DRC uhulumende we-DRC kumele khulumisane lalaba abantu singathi begcwalise kumbe bebalalele kuzikhalazo zabo ezikhona mhlawumbe okwenze baze bagcina sebesithi belwe indaba yokuthi babona ngathi abalalelwa. So ngakho silethemba ngoba sonke sinje se-Africa sikhathazekelile nxa sibona kulokulwa khona ngale kuchithakala imphefumulo abantu bengahlalisekanga kuhle. Ngakho silethemba ukubana uhulumende we-DRC uzabe lokuthi ezwisise ekhulumisane lalabo abahlamuki, lalabo abahlamuki ngaso kugcwalisiwe lokho abakukhalelayo. Silethemba ukuthi bazabe baphasa izikhali izwe libe lokuthula.
Ye, loba kunjalo Dube, siyabona ukuthi uKagame lo Ramaphosa ngani bebephosana naqatha ngakhonokho, pho baza kuphatha njani khonokho?
Hayi, sithemba ukubana okhulumende bobabili banabo kakhulu ngobuKagame ngasimkhangele ungathi umuntu onguntando kayiphikiswa, kodwa ke at least eSouth Africa uRamaphosa umuntu ophuma ecountryini esingathi one of the most democratic countries esilawo eAfrica. Sithemba ukubana kuzabe lokukhulumisana ukhumiswane umlotha. Njalo sibe sizwa la kumakhungakhunga angathi ibutho leSouth Africa ngemva kokuthi kube la masosha afika 14 or so afayo sebefuna ukuthi kakhulu eMalawi already besikhulumile ukuthi izaphuma leSouth Africa ngathi kule khungakhunga lokuthi lifuna ukuthi iphume khonapho ku-peacekeeping mission ekhona ngale. Ngakho silethemba ukuba nawo soze kufike ukuthini iRwanda leSouth Africa kugcine kulwisana.
Lo ngumnumzana Mlungisi Dube olandele zombusazwe ezimele weqoqa leStudio 7 ekobulawayo. Abaphikisayo bathi kumele abantu beZimbabwe bengavumi ukuba uMongameli Emmerson Mnangagwa eqhubeke esembusweni kungafika umnyaka ka-2028. Kulabathi kumele kuguqulwe isekelo sombuso ukuze uMnangagwa eqhubekele phambili esembusweni. Sixoxe ngodaba lolu lomnumzana Msongelwa Ndlovu okubandla lezaphu.
Kulihlazo elikhulu ukubonakala umuntu owatshontsha ukhetho waqhubeka njalo ongumuntu obesebukhokheleni kwelizwe kusukela ngo-1980 efisa ukuqhubeka ekhokhela elizwe kodwa kungela mpumela ebonisekayo ukuthi umuntu uyingcitshi njalo uyazi ukhokhela abantu. Now iphutha leli silibona ngoba inhloso yakhe lubaba ayisiyo ukwenzela abantu kuhle, cha inhloso yakhe ngeyokuthi yena labantu bakhe lezihlobo zakhe zikhone ukuthatha umnotho welizwe benothe abantu behlupheka. Lokhu kulihlazo elikhulu njalo abantu baseZimbabwe kumele basukume bekwale. Abantu beZimbabwe kumele bekwale not because ubudlwangudlwangu bezanu PF bulani lathi kodwa ngoba konke okwenzakala ekubandla elibusayo kuyathinta uzulu wonke jikelele. So kubalulekile kakhulu ukuthi njengabantu baseZimbabwe siphakame sikwale lokho ngoba siyazi ukuthi lapho siya khona lo mnankagwa labantu bakhe lezihlobo zakhe akula kukhanya
umnyamao. Ye khonapho ke singathi liza kuvimba njani khonokho kule ndlela yokuthi lingakubamba sibilithi hayi lokho sesikumisa kungabanjwa njani?
Umkhosi suqalile, umkhosi suqalile phakathi kwebandla leZANU PF, umkhosi suqalile kumabandla aphikisayo. Uzananzelela ukuthi thina njengezaphu lathi umongameli wethu uSibangelizwe Nkomo uphumile emalangeni esitsho ukuthi thina njengezaphu siyakwala lokho njalo engaqhubeka ngayo lento yena umnankagwa kuzamele sisebenzise zonke indlela ezokuthi abantu baseZimbabwe baphakame beyale lo msangano owenziwa ngomnankagwa labantu bakhe.
Ye kodwa nxa singabuza sibili ukuthi wena ubonani kuyaphumani khonapha angabuyela yini kungajaya u-2028 kumbe kuvele kuzayehlula ngamafutshane?
Ngowami umbono personally njengomsongelwa kaNdlovu angiboni kusenzakala lokho ngoba emthethweni ku-constitution ukuthi akhone ukuthi kuphumelele izifiso zakhe kulo mqanso omkhulu kakhulu legally njalo emthethweni. Kodwa-ke abantu baseZimbabwe sebabona uhlazo esalenzelwa ngoRobert Mugabe ebuse waze wahlala la ku-wheelchair ebuse waze wakhohlwa lokuthi ungubani igama lakhe. Abantu sebabona ububi bento enjalo njalo abantu baseZimbabwe ngibona ingani mina bazasukuma njengoba sebeqalile ukukhonona lokulwisana lento le extension ye-term. Kodwa i-extension yodwa akusiyinkinga, inkinga enkulu ukuthi ezomnotho imisebenzi yabantu economy le general iyo ezaforce abantu baseZimbabwe ukuthi bakwale ngoba abantu bahluphekile.
Lo ngumnumzana Msongela Ndlovu okubandla lezaphu obexoxa le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele-South Africa. Sixoxe njalo lo mnumzana Joseph Juma webandla leZANU PF.
Thina esikufisayo lesikukhangeleleyo ikubana ngabe sonke siyama udaba lolu sike sikhangele ngezomkonomi ngoba asingeke sahlala siku-political gear kufuze sike singene ku-developmental gear. Lokhu asikukhangeleni ngo-2027 sesisondele eduzane lokuphela kwe-term eka-2028 leyi.
Akuchazise khonapho Juma sizwe ukuthi uthini lapha.
Nxa sesifike lapho-ke sesingakhulumisana-ke ukubana kuyaqhutshekwa kumbe kwenziwani. Kodwa kwakathesi mina bengibona ngantwa energy yonke esilayo ngabe siyifaka ekuzameni ukuvusa izinto eziwiswa ngabomo ukuthi zisebenzele uzulu wonke.
Lo ngumnumzana Joseph Juma webandla leZANU PF obexoxa le-Studio 7 ekobulawayo. Zimbabwe. Unobhala jikelele weZaphu umnumzana Mthulisi Hanana uthi ngamanga aluhlaza tshoko okukhulunywa ngumnumzana Matthew Sibanda ozithi ngumgcini sihlalo wecele leZaphu elahlamuka kulelo ligokhelwa ngumnumzana Sibangilizwe Nkomo.
SinguZaphu sithanda ukucacisa ukuthi iZaphu ayila mafaction. Izaphu kayizange idabukane phakathi. Izaphu iyodwa ikhokhelwa ngubaba uSibangilizwe Nkomo esekelwa ngubaba uDerek Katsenga. Uchalimana wakhona kungubaba uJZT Ndlovu unobhala jikelele mabhalo nomkhulu kuyini umthulisi Hanana engikhulumayo. Utreasurer onguyumgcini ingcebo wethu kungubaba uFrance Ndlovu. Akula enye izaphu ekhokhelwa ngomunye umuntu. Nxa kungaba lomunye elimzwayo ozithi ungumkhokheli wezaphu.
Ye baba Hanana bezweke umnumzana Matthew Spande sithi yena ngomunye wabalabo phela bakhokhela elinye icele lezaphu. Ye khonoko ke ukubona nje.
Uyaba eganga lingavumi ukudukiswa ngabantu. Bakhona yebo siyabezwa abake bayekhoti bezama ukuthi ba ikhoti bafake babe ngabakhokheli sebedliwe kuCongress eyenza kala ngo-2021. Qala labo lachithwa ekhoti. Ikhodi yathi hayi ubukhokhelo obukhona buqondile bakhethwa ngendlela eyiyo. Laba asebehamba bezibiza bethi bazinkokheli ikakhulu ubaba kuthiwa nguMatthew Sibanda ozibiza Bhubesi akasuye mkhokheli wezaphu. Umuntu owalwa lezaphu wazoyihambisa ekhodi. Umuntu ophikisana leconstitution yezaphu, umuntu ophikisana leCongress yezaphu, umuntu ophikisana lobuholi bezaphu waxotshwa. Usehamba ezenza umkhokheli wezaphu esexotshiwe. Noma esexotshiwe kuzaphu sambiza samcela sathi nxa efuna ukusebenza labanye ibandla lezaphu lizimisele ukuthi kuxolelwane kusetshenzwe kubunjwe inhlanganiso ephilayo ezakhula abantu nabezimbabwe. Wala wemba phansi.
Lo ngumnumzana Mthulisi Hanana unobhala jikelele webandla lezaphu kodwa umnumzana Matthew Sibanda uyakuphika lokhu.
Hayi into abayikhulumayo baba uDube ufana nje lomuntu oyisipofu uthi khona hayi njengoba wayebona ngesikhathi esabona mayengasabone sefamehlo abesecabanga ukuthi lokhu ayekwenza esabone la mehlo kulokhu kufana kade sokwehlukile. Mina ke izaphu ngumuntu wezaphu ngempela okuthi akufi kwatshintsha lutho and then othi mina ngisengiyezaphu engikhulumayo ngikhuluma nje ize. Ngithemba nje ukuthi babuDube akunsuku zatshwala beza kubona ukuthi mina ngizaphe pheleleyo elabalandeli abakwaziyo into abayifunayo ngezaphu yabo.
Yes.
Ngoba mina kangisuye kudolwana okuthiwa ngifuna ukubulala iculture yeparty yethu eyakhulula leli lizwe usetshenzela kanzima kangaka. Ende ngeke ngafanga kuvumela lokho okwenziwa ngusibani lizwe labantu bagase bebulela iphathi.
Yes, ngathi wena ubambele inye icele sibili lezaphu konapho sizokutsho njalo.
Ngilibambile ngesidukwini elinye icele lezaphu okungabuzwayo okupheleleyo laba abakwaziyo laba abanye bakhe abakwaziyo ababathole ngi-adresi imhlangano yilabo abantu becele lezaphu. Okokuthi nje isikhathi esinenge ngivele ngihamba even emngcwabeni yezaphu sisiyalahla amaqhawe sisiyalahla amamembers ezaphu le team yami befake iregalia lepheleleyo sifike sitavele sigide sibeke iqhawe kumbe sibeke i-social ethu omunye wethu.
Umnumzana Matthew Sibanda lilunga lebandla lezaphu ubexoxa le-Studio 7 ekobulawayo. Siyasikhangela izivela kwamanye amazwe ngamaphitshane. Ele Russia litiliwise indiza ntshina zawo le-Ukraine ezithwala amabhomba ezibizwa ngokuthi ngama-drones eziningi emadabukakusa. Kukhangelwe ukuba iHamas ikizakhulula abanye abathunjwa kwele-Israel kwinsukana ezilandelayo. Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizasiphuma ngapha eVoice of America eWashington. Weziphathelene leMelika. Umongameli weMelika umnumzana Donald Trump usethese umthethwandaba wamazwe omhlaba weInternational Criminal Court izijeziso zenoto phezu kokuphenyo oluphathelene lamacala linkatolo ethi adalwa ngele-Israel eGaza empini yabo leqembu leHamas. I-ICC ithi ifuna ukubopha umrholi we-Israel umnumzana Benjamin Netanyahu. umongameli Trump usayine umthetho izolo wethisa iziphathamandla ze-ICC ezibhatheke kulolu daba izijeziso zenotho esithi zizonda ele-Israyeli lelemelika. Amazwe omabili kawesiwo malunga omthethwandaba lo, wona othetha amacala akuqela okubulawa mahlayana kwabantu lezombusazwe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela izombusazwe zemelika usuCampundo Mthulisi Mathuthu.
Akumangalisi ngoba ngendlela uTrump isikhaphekhaphe eze ngayo wasayina imithetho eminingi engathi iyasivezela ukuthi yena ujongene ngumbuso wakhe ozayo kweleminyaka lemine, akumangalisi ukuthi ubevele ebophe umoya. Akusiyonto ayicabange nje khathesi, uvela sengathi into akade vele enayo ekhandla ubefuthelene. Ngakho-ke ubevele ekumelele ukuthi mhla uNetanyahu evakashela kwele Melika yinto nje azozenza lezi, ngoba imithetho yonke ayikusayinile selokhu engenile. Angikholwa lokuthi ukhona ongakholwa ukuthi yinto nje phongukuvela khonapho, ubevele elo hlelo lwakhona lokuthi yikho afuna ukusebenzisa ukuqinisa udlelwano wakhe le-Israyeli.
Ungathi lokhu kulomthelela bani? Kuthumela mlayezo bani emhlabeni jikelele, ikakhulu kulabo abakholelwa ku-International Criminal Court?
Ngathi isenzo sikaTrump lesi siletha imilayezo engandijiyene. Kulabo akade bethembele kuyo i-ICC, ngathi wenze lokhani ukuthela amanzi ukuthi useza yenza ukuthi abanye abantu bangasakholwa ku-ICC ukuthi imisebenzi eyenzayo, imisebenzi abangayikhangelela ukuthi ngabalethela lokho singathi i-justice, ngoba labo bazaba lokwesaba okungenza ungavela ngeva kokuba i-ICC layo uma engadeda. Kubuye ukuthi futhi kuletha umlayezo kula amazwe esingathi ahlukumeza abantu adala lokho esingathi ngama-human rights violations. Kubalethela intshukuntshu yokuthi baqhukele phambili ngoba besazi ukuthi abantu be-criminal court balokwesaba bathelwe ngumfefezo nguTrump. Ngako lokuthi yona ngokwaye ICC sideleleka kalula nje, isiyinkantolo leyana nje ukuthi isisenza igegelela imbuya ichiye labo abakhulu. Ngoba sima sikhangele ukuqaleni vele iyona i-ICC ibile nkinga enkulu yokuthi la amanye amazwe ala ukusayina ratification ye-Roman Statute kusuka lemva kubo 2002 khona ngale eyayiratifya i-International Criminal Court. Ngakho-ke lokho kwenziwa nguTrump kwenza ukuthi kuvele sobala ukuthi khona i-ICC kulalapho engeke iye khona, iyinkantolo yokuya bopha labo abancane. Ngokuthi bethe bona bazabopha kumbe ngathi bethe bazajezisa uNetanyahu labantu abakhulu afana labamazwe amakhulu afana labe-Russia, besokuveza ithemba lokuthi mhlawumbe i-ICC singaba yiliyana ikhothi ngathi inkantolo engagegeleli mbuya ebopha nje wonke umuntu odale ububi emhlabeni. Kodwa isenzo sikaTrump sesibisela emuva ukuletha inkantolo sengane hhayi inkantolo lenyana nje, asiyonto abantu abangayithemba.
USikucamfundo Mthulisi Mathuthu ulandele zombusazwe ezimele. Ubexoxa ecingweni lontukamelikomo weStudio 7 eseBhilitani. The Voice of America. Sikasizwe imibono kahulumende weMelika.
Uhulumende kaTrump uphikisana kakhulu lobukhokhelo obuncindezela isizwe seCuba, yikho osekwenze ukuthi ugatsha lokudlelana lamanye amazwe luguqule isiqondiso esaseguqula ubudlelwano leCuba esasayinwa uTrump engakangeni embusweni mhlaka 14, kutsho umphathintambo wezokudlelana lamanye amazwe umnumzana Marco Rubio. Umongameli Donald Trump ngosuku lwakuqala wasayina isiqondiso sokuthi iCuba ihlale ikuluhlu lwamazwe akhuthaza iterrorism ngoba yikho lapho okumele ihlele khona, kutsho umnumzana Rubio. Uhulumende weCuba uhlala esekela abalwa bedlulisa amalawulo. Sikhuthaza uhulumende lo ukuthi ame ukusekela ukulwa ukudluliswa amalawulo, njalo ame ukuphathisa ababulali izigebengu ezilungisa amabhomba lezinye ngokudla indawo yokuhlala lemithi izilwane zeCuba zisifa ngendlala njalo zingelamithi. Mhla ka 31 Zibandlela ngasayina ukuthi kubunjwe njalo uluhlu lwamankampani eCuba angavunyelwa ukusebenza emazweni omhlaba, lokhu kumisa ukuthunyelwa kwemali yamankampani ebutho lezinye ingatsha zikahulumende weCuba ezomvikela, kutsho uRubio. Ugatsha lokusebenzela ndawonye lamanye amazwe lufake njalo uluhlu lolu ngenhloso yokumisa imali ethunyelwa kungatsha zikahulumende weCuba ezincindezela uZulu wakulelo njalo zithapha inotho yelizwe. Phezu kokubisela uluhlu obeluvele lukhona, sengeze inkampani ye-Orbit SA esebenza imele ibutho leCuba. Ugatsha lokusebenzela ndawonye lamanye amazwe ludinga ukuthi uhulumende weCuba oncindezela uZulu ajeziswe njalo luphikisana lokungenela kweleCuba eMelika lakwamanye amazwe omhlaba, kutsho uRubio. Sisekela amalungelo lenkululeko yezizalwane zeCuba njalo sithi kukhululwe izibotshwa zonke ezibotshwe ngenxa yezombusazwe. Isigodlo seMelika eHavana siqhuba imihlangano lemuli zababotshelwe ezombusazwe ukuze bazi ukuthi leMelika liyabasekela, kutsho umnumzana Rubio. Sizinikele kuzizalwane zeCuba njalo sisekela ukujeziswa kwabancindezele.
Imibono kahulumende weMelika. So isikhathi sokuzwa imibono yenu linapha laleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Studio 7 lijani basakazi, acela ukukhuluma ngendaba leyo ukuthi yokulungisisa indaba ye-DRC ukuthi kuzaba le meeting, extraordinary meeting ezaba seTanzania. Lo mnangagwala eza kuya khona le njengoba ungu-chairman weSADC. Kutsho ukuthi lapha kufanele ukuthi baqale bakhulume ngendaba kamnangagwa. Ngokuthi lapha bathi M23 ilutha amalokuze nama-minerals e-DRC okwakhathesi. Umnangagwa walutha layo kudala. Layo amang, layo kutsho ukuthi umnangagwa M30 yabona. Ngokuthi layo yalutha kwamba. Ukwaziwa ngama-leaders wonke e-SADC, ukwaziwa ngama-leaders wonke e-Africa. Uthi umnangagwa walutha e-DRC. Kanti yena indaba ongakhulunywa ngendaba yakhe. Bengakhulumi ngendaba ye-M23 kabaqale bakhulume ngendaba kamnangagwa. Uthi umnangagwa walutha kufanele ukuthi la ubhadale i-DRC. Ubuyisele ama-diamonds wathatha e-DRC. Kufanele ukuthi baqale bakhulume ngumnangagwa ngelutha yokuqala e-DRC lapha. Bengakhulumi nge-M23.
Yebo emsakazweni. Siyabezwa abantu be-ZANU-PF. Ogolide bayafikafika ukuthi ukulokuxokozela. Ukuxokozela kukhona golide babachuma bakithi. Into okumele linanzelele lina bantu be-ZANU-PF yokuthi thina sikhuluma i-constitution elizwe ukuthi umnangagwa kasangeni ku-section 10. Lina nxa lifuna umnangagwa njenge-ZANU-PF yenu limfake ebe ngu-president we-party yenu not elizwe. Elizwe basakwalifaya. Basakwalifaya babachuma labanye bakho khona ngapho. Ikho kumele likunanzelele. Likhuluma nje into engasebenziyo ngoba nje iqiniso lalazi ukuthi i-constitution yabantu. Nxa lilene e-ZANU-PF lungisani khona ngapho. Leselikilikilisa nje abantu nxa besitya basamfuna basamfuni. Lupini ZANU-PF abasamfuni umnangagwa. Umgabe sathi sithi thina kasisamfuni. Laliyala lifihla lingaphumela egcekeni. Lithe selibonga ukuthi sephuma sinti leqa lathi kaphume. Kathe sithi umnangagwa kaphume. Lithi hayi kaphume ngenxa yokuthi phela golide ukhulumela isikhwama sakho. Esaba ukuthi ungakhuluma iqiniso phela hey ukudla kuyaphuma emlonyeni. Kulokhu kuvikavika. Kodwa nxa sebemkhipha la uzeqa susithi hayi vele wayeserong. Wayesedlale kakhulu. Hayi siyalazi nabantu bezana. Ngathi nasisola vele labelisala. Lisithi hayi kanti vele heli solani. Kodwa nxa sesifikile isikhathi sangikhona ukuthi sekhitshwa lani selibuya ngapha kulaba bathi kaphume. Lingamatsotsi lina. Ngamatsotsi emathebeleni South vela sisamfuna umnangagwa. Ngamalamuvu kanzulu. Ngisekhezi kanye khonapha.
Studio 7 basakazi bethu abahle. Kubuhlungu esikubonayo, kubuhlungu esikuzwayo okwenzeka ezizalwane zakithi laphayana eBulawayo abathengisa endleleni bethathelwa impahla zabo kabuhlungu. I-ZANU-PF bantu bakithi ayinalo uzwelo.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo.
ngathi woza woza Friday my darling.
Uhlelo woza Friday kulivikis lomculi we Afro pop lomdumo wengoma zokholo uStanley Nyathi odabuka enkayi eMatholeni North. Uqoqalo eza Jesus Banda we Studio 7.
Ijaha lakomnyama ubambile umfana kaMdluli sebhekile okunye okutsha azoliphakulela khona abalaleli. Bakumbuze abalaleli udabuka ngapi ekhaya Stanley?
Uyaphansi le enkaya emagusini. Sembuyile njalo lengoma ezimnandi. Sengikhiphe ezinye ingoma ezimnandi egoqela ingoma yeHighlander ethi Team Yezwelonke. Ikhona enye ingoma la futhi ethi Bambiza ngomalume, ikhuluma ngomalume. Zikhona ezinye zesonto lezinye eze culture.
Ngathe umculo wakho uthiwani Mdluli?
Mina ngicula kakhulu iAfropop. Iphinde futhi ngicule ingoma zokukholwa ezesonto. Ngibuye futhi ngicule ingoma ezeculture lapho sivela khona ezomdabuko.
Nyathi uthanda ubonga abalandeli bakhe abamxhasayo bethenga umculo wakhe.
Ngithanda nje usekelo lwenu elulenzayo. Kuyabonakala nje banenganyana abantu abalandeli umculo wami khona ekhasini YouTube nakwezinye indawo zonke nje.
Amathendele umatengwane itimu yezwelo Shobane sinyama ngenkani boso iboso ithimu yezwe lonke ayamathenele umatengwa
labafuna ukuthenga umculo kaStanley Nyathi leyothola emakhasini ebulenjini beinternet
kubo Spotify Stanley Nyathi YouTube Stanley Nyathi Facebook Stanley Nyathi labuye yonke indawo ku internet ungathayipa Stanley Nyathi uyangithola khona lapho
bese ikwetshisela lo Stanley Nyathi othula iAfropop lengoma zokholo kuhlelo waza woza Friday igama lamwenza Jesus Banda ibe nempela sonto elijukene
sizongoba kuze kuyovalwa uma singabe sikhosini Tuzia tuma, paga amaboso, kala matengwane, kala guze guze.
Isikhathi savume zulukani laba namhla sima lapha kuhlelo lwethu lingakhohlwa i-laptop yalilandela khona manje siqoqwa ngokubhidlika wamanye amakampani kwele Zimbabwe olivalisa ngenjabulo ngumthembo osithembayo uGibbs Dube ibe lempelaviki elijukela.